manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Sangana pagare manera anasi uri musi wechipiri chikumi 16 2020. Makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe, kunyanyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwa umu vasati varindiswa kuti vazoenda kudzimba dzavo.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mapurisa nemauto anovharisa dhorobha reulawayo nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi mawitness. Mawitness ari kutaura vanhu vanosevenzera kampani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi, vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Muchina bhizimusi akonzeresa mutauro munyika vadhele chinguwaya vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 387 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 656 vakavhenekwa nezuro kuti vane utachiwana here hwechirwere ichi kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere checovid-19 vasvika pamakumi mashanu nevana kana kuti 54 uye vashaya vachiri vana kana kuti 4. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvinomwe nezana nemakumi mapfumbamwe nevana 59,194 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere kana kuti 8 million, uye vafa vadarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 437,500. America ine vanhu vave kudarika mamiriyoni maviri vabatwa nechirwere ichi, vafa vachidarikawo zviuru zana negumi nezvitanhatu nezana kana kuti 116,100. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubva kuSouth Africa vari kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika kwave kutyisa, sezvo vanhu ava vari kugona kunge vachibatira chirwere ichi vari munzvimbo dzavari kuchengeterwa vapinda munyika kana kuti maquarantine center. Studio 7 yatumira mibvunzo kune vari kutungamira urongwa hwekurwisana necovid-19 mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachipindurawo kumubvunzo yatanga tavatumira, vati vari kuongorora vanhu munyika asi huwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiwana munyika ushoma zvikuru zvichienzaniswa nevari kubva kunze kwenyika. Hurumende inonziwo iri kuita dambudziko rekuwana zvekushandisa zvakakwana mukuvheneka vanhu. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti hurumende inofanirwa kuchitambanudza zvakanyanya urongwa hwekuongorora vanhu uhu kuitira kuti ivheneke vose vari kubva kunze kwenyika pamwe nevagara vari munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwa umu vasati varidiswa kuti vazoenda kudzimba dzavo. Nekuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus akanyanya kukwira kunyanya tichitarisa kwavari kubva kwacho kuSouth Africa. Kwekuti coronavirus iriko asi haisi kubata vanhu zvakanyanya sezviri kuitika kana vanhu vazopinda mumaquarantine center umu. Saka pane dambudziko hombe hurumende yedu iri kuegerera zvizvarwa zvenyika yedu nekuti vari kubata chirwere mumaquarantine center umu. Pakuona kwedu zvinoratidza sekuti ndomavari kuchibatira imomo nekuti manhamba acho anyanya kuwandisa.
Tichipa usimuenzaniso, Dr. Munatsi, Marumwe Zuro, unove musi wesvondo kwakaongororwa vanhu vaisvika 199. Pakawanikwa 27 vaine chirwere. Zvii zvamungataura pamusoro pehuwandu hwevanhu ivava vakawanikwa vaine utachiwana?
Sekutaura kwamaita 8% yevanhu vakaongororwa vakawanika vaine chirwere checoronavirus. Iyi percentage yakakura maningi tikatarisa even kunana Botswana, South Africa macho mavari kubva. Percentage yekubatwa kwevanhu nechirwere chekorona iri kuratidza kuti umenenge yakwira nekuti vanhu vari munzvimbo imwe chete vari kuzadzana chirwere munzvimbo imwe chete imomo. Tinonzwa vanhu vari kunyunyuta, hama neshamwari dzedu dzakadzokera kuZimbabwe kubva kuSouth Africa vari kunyunyuta kuti mavari kunoiswa umu. Hamuna ugaro hwakanaka, nzvimbo dzacho hadzina kunyatsokutaramuka. Vamwe vari kurara murume imwe chete kana pauya vamwe vatsva vanongoswoeswa imomo zvakare vasina kupesaniswa. Saka zvinhu zvinonetsa kuti titi vanhu ava vakabva nechirwere tichitarisa tsanangudzo dzatiri kupuhwa nevanhu vari kupinda munzvimbo iyi dzinoratidza kuti chirwere ichi chiri kutekeshera imomo. Panze pekuti maquarantine center anga achibatsira kudzikisa kutapukirana kwechirwere, zvinoita sekuti ndimo maavachave kutotekeshera.
Tiri kuona kuti vari kunyanyotaurwa nezvavo kuti vabatwa nechirwere ichi vanhu vari kubva kunze, zvikuru vari kumaquarantine center. Zvine mucherechedzo here wekuti vanhu vagara vari munyika vari kuongororwawo zvimwe chetezvo sezviri kuitwa vari kumaquarantine center?
Uwandu hwevanhu vari kuongororwa vari munyika vasiri vari mumaquarantine center hushoma. Asi vagara varimo munyika kunyanya pamwe vanenge vachifungidzirwa kunzi vakambosanganawo nevanhu vane korona havasi kunyanya kutesta vanhu vakawanda ikoko. Zvinove zvinogona kuita kuti tipinde panjodzi kana chirwere chikange chichitekeshera munyika umu chisiri kuzivikanwa.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Edgar Munatsi, vari parunare neStudio 7 vari kuBritain. Mapurisa nemasoja avharisa dhorobha reUlawayo nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo, izvo vasiya vakawanda vachishamisika nekusanzwisisa kuti chii chiri kuitika sezvo vanga vasingape chikonzero chekuita izvi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vatanga kudzimwa mudhorobha mangwanani kunyanya panguva dzekuma7 apo vanhu vakawanda pavange vave kuwanda mudhorobha vachiuya kumabasa nekuzoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Nekuda kwekusanzwisisa kuti chii chaizvo change chiri kuitika, vamwe vanhu vange vachiita zvekutiza vachiratidza kutya. Studio 7 payasvika kunzvimbo inotengeserwa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira muriwo nemadomasi muna 5th Avenue, taona mapurisa achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Pane rimwe garaji remafuta riri muna Joshua Mkau Kongomo Street, taona masoja achiudza vanhu vange vaine motokari dzavo mumutsetse wekuda kutenga mafuta emotokari kuti vadzokere kumba. Mumigwagwa inopinda mudhorobha pange paine maroadblock vanhu vachidzorerwa kumba. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Mashingaidze audza Studio 7 kuti adzorerwa kumba pane imwe yemaroadblock aya, asi haana kuudzwa chikonzero chekuti izvi zviri kuitirwei.
Papane roadblock yanga isingaiti patretwe grounds nezikiwi rakarevesa. Mapurisa tikati kochi panandasvika kuteni yangu zvikanzi hakuna mota aibvunza kupinda mutown. Ibvi mapasis nhasi hatisi kutombotarisa. Ndikati well operation inosvika riini, mangwana inenge zvakadai here? Zvikanzi zvamangwana hatizivi but tangonzi tidaro nemaorders atawana from above. Taashaya zvokuita tikatozongoguma tadzokera kumba nokuti papa asingapindiki.
mumwezve mugari wemubulawayo vamoses kumboya vane bhizimisi rekutengesa muriwo nezvimwe zvirimwa vati vashamisikawo vave kungoudzwa kunzi vadzokere kumba vakumboya vati mapurisa nemasoja anofanirwa kuita basa rawo nenzira inochengetedza veruzhinji kwete kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatsamwe
ininda muka kuseni ndichienda kubhengi ndichiri ndinotsvaga mari nekuti zvakabvumidzwa nemukuru wenyika pidiguzi mautongoerana kuti vanhu ngavabude mutauni dai zvovaigota vachiburitsa vanhu mutauni mune zvakanaka kotoburitsawo mutauni vanhu vachirobwa nekudzingirigwa ini ndiona pasina kunge yamushe ipapo nekuti kuchovhera vanhu kuti vasvike kuzoti vanhu varieti. They are provoking the people.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano wavati uchapera mumaminitsi makumi mapfumbamwe. Mune imwewo nyaya meya weguta rebulawayo vasolomon muguni vaudza studio 7 parunhare kuti vakuru vakuru vekanzuru nechikamu checivil protection unit mudunhu rebulawayo vaenda kunoita ongororo mumusha weluveve senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kubata vanhu vemunzvimbo iyi. Kusvika pari zvino vanhu vashanu vashaya nekuda kwechirwere ichi uye vanoziva zviri kuitika vanoti nekuda kwedambudziko remvura vamwe vagari vekuluveve vange vachichera mvura kubva mumatsime ane mvura ine tsvina izvo zvinonzi zvinogona kuve zviri kukonzera urwere. Kanzuro yeguta rebulawayo iri kupa vagari mvura zuva rimwe chete pavhiki nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta iri yave shoma. Guta rebulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu asi pari zvino madhamu matatu pamatanhatu aya haachashandiswe sezvo asisina mvura. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yemdc alliance Dr. Henry Madzorera vanoti zviri pachena kuti guta rebulawayo rine dambudziko remvura uye hurumende inofanirwa kubata nyaya iyi sedambudziko rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tinoromba kuti kune vanhu vatsingunzwa vati vakatoshaika kari kuburuwa nemhaka yemvura asi izvo kuna kudzivirirwa ndovatinoti maoral fecal diseases ayaya anofamba achibva mutsvina achienda mumvura yedu tozoshandisa mvura iri contaminated mvura inoutachiona utano hwevanhu hwokanganisika. Hapana zvinyowani zviripo apa. Hurumende ngaiona kuti mburuwayo maita mvura. Hurumende ngaideclare state of disaster kuburuwayo kuitira kuti kanzuro yeburuwayo ikwanise kupemhawo mari ichibetserwa zvayakamboitiwa vagadzirise nyaya yemvura.
Mwedzi wakapera gurukota rekutongwa kwematunhu vajulai moyo vakaramba chikumbiro chekanzuro chekuti guta rebulawayo rinzi rine dambudziko rakakura rekuwanira vagari mvura yakakwana vachiti dambudziko riripo nderekuti kanzuro haizi kukwanisa kupomba mvura yakakwana kuti ipe vagari kwete kuti mvura yacho haipo. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Tauraishava.
Darire pamusoro nasirararisa chikumbiro chevamwe vagari vekuchitungwiza avanga vachida kuti darire paramende rimbomira kuita misangano yeveruzhinji richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaDavid Mangota varasa chikumbiro ichi vachiti veruzhinji vane mukana wekupa pfungwa kuparamende kuburikidza nekunyora zvavanofunga votumira kuparamende. Mutongo uyu unotevera zvasvitswa mudare negweta resangano rechitungwiza nemanyame Residents Association kana kuti kamera uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Bhatasara avo vati misangano iyi inofanira kumbomiswa sezvo veruzhinji vasiri kukwanisa kufamba nekuda kwemitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCOVID-19 regulations. VaBhatasara vati pasi pemirau iyi iyo iri kusungira kuti veruzhinji vagare mudzimba ruzhinji rwevanhu harikwanise kuenda kumisangano yeparamende sezvo vanhu vakawanda vasina matsamba ekufambisa mumigwagwa ayo ari kudiwa nemapurisa nemasoja ari kurambidza vanhu kufamba mumigwagwa. VaBhatasara vati paramende haina chainoruza kana ikambomisa chirongwa chekubvunza veruzhinji nekuda kuda kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remiteme yenyika. Asi gweta reparamende panyaya iyi vaAndrew Demo vati paramende yangatadzwa kuita basa rayo riri pamutemo nekuda kwevanhu vashoma shoma. VaDemo vati miteme yeCovid-19 regulations inopa veruzhinji mukana wekupa pfungwa dzavo sezvo achibvumirwa kuungana vasingadariki vanhu makumi mashanu panguva imwe chete. Zvaturwa navamangota zvatsinirwa navabhatasara avo vati vamirira kunzwa kune vekamera kuti votora matano api.
Dare iro rati ma hearings ma public hearings asiro chete mhando ya vanhu kuti vanokwanisa kuita ma contributions avo pada vanokwanisa kuti vanyore ma submissions avo sekuinvite kwakaitwa ne parliament. Saka dare raramba kuti rimise parliament kuti iendere mberi nema
VaDemo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa ndinoutambira, that was the fairest judgment, so ndinoutambira ndinogamuchira, and my client was successful and I'm happy about it.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vamavela Skumalo vati pfungwa dzichanzwikwa ipfungwa dzevanhu vashoma chete kubudikidza nemutongo waturwa nedare repamusoro.
Ingava iri pfungwa yakanaka yekuti tikokwanisa kunge tichiendawo kumatare dzimhosva tichimisawo kuti bill iri risava rinozoenda mberi pakunodhiskaswa zvakare muparliament, nekuti chimwe chidanho ichochi ichi chaichifarwa kuita chemapublic hearings hatina kunyatsoitwa mune zvakanaka tichionawo mamiriro akaita magariro ari kuita vanhu munyika panguva ino yelockdown nemafambiro avo nekuremerwa kwavari kuita.
Komiti yeparamende inoona nezvemitemo yakatotanga kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri, iro riri kudaidzwa kuti Constitutional Amendment Bill number 2. Bhiri iri riri kubata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kupinzwa basa kwevatongi, muchuchisi mukuru wehurumende, pamwe nekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare ramagistrate muHarare nasi rarasa chikumbiro chamuzvina bhizimusi vaDelish Nguwaya chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya mbiri dzavari kupomerwa dzekukorovhera hurumende kuti ipinde muchibvumirano chekutenga mishonga kubva kukambani yekunze yavanomirira munyika yeDrugs Consulting SAGL. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti vati vaNguwaya vadzoke kudare musi wa30 Chikumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Amai Muchuchuti vati vanobvumirana nevachuchusi panyaya iyi kuti kana vaNguwaya vakabhadhara mari yechibatiso vanogona kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi uye vanogona kutiza munyika sezvo mhaka yavakapara yakakura chose. Vatiwo vamwe vavanonzi vakapara navo mhosva iyi vari kunze kwenyika. VaNguwaya vanonzi vakapara mhosva iyi nemuridzi wekambani yeDrugs Consult Lea Deja uyo anonzi ari kuItaly kana kuti kuHungary. Rimwe remagweta vaNguwaya vatafadzwa hungwe vanoti dare raona vaNguwaya semunhu asingavimbike sezvo vakamboita dzimwe nyaya dzekukorovhera vanhu nguva yapfuura.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi mawitness. Mawitness ari kutaura vanhu vanosevenzera kambani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi, vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Vatiwo havana kufara nemutongo wedare uye vanovimba kuti dare repamusoro richave nemuono wakasi na panyaya iyi.
Saka nekuda kwaizvozvo tichienda kuhigh court kwatinofunga kuti high court inogona kuona maonero akasiyana yomurisi yautapiwe bail. Nenyaya yekuti iko zvino hakuna munhu anokwanisa kufamba kubuda munyika. Saka kutya kwavanoita kuti anoenda kuItaly tofunga kuti imwe court inokwanisa kuona maono akasiyana.
VaNguwaya avo vanomirira kambani yeDrugs Consult SAGL neDrugs International vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekutsotsa kambani yehurumende inoita zvekutenga mishonga yeNatfarm kuita chibvumirano chekutenga mishonga inokosha mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeDrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti vaNguwaya vakanyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga, izvo zvakaita kuti bazi reutano nebazi remari vape Natfarm mvumo yekushanda neDrugs. Asi vaNguwaya vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Magweta avo anoti ivo semumiriri weDrugs havana chavakatadza uye vachatora kudare umbo hunoratidza kuti Deja uyo akatomboya munyika akaonana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndiye ainyora nekusaina matsamba ekutsvaga basa rekutengesa mushonga kubazi rezveutano. Magweta aya anoti wane humbo hunoratidza kuti drugs yakapiwa basa kuNatfarm mushure mekunge bazi rezvemari raita ongororo rikaona kuti kambani iyi yainge yakachena. Vaungwe vanoti kunyange vanguva yavaive ivo vaisaina matsamba ekutsvaga basa kubazi rezveutano hapana nhema dzakataurwa mutsamba idzi, nekuti kambani yedrugs inoita mabasa akawanda kusanganisira kutengesa mishonga. Vatiwo pachibvumirano chedrugs neNatfarm, drugs yakabuda pachena kuti mishonga yainotengesa yaiwana kupi uye hapana kana nhema dzakataurwa muchibvumirano ichi. Mutikitivha ari kuita nyaya iyi akaudza Dare kuti vakatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge bazi rezveutano raratidza kusafara nechibvumirano chedrugs neNatfarm. Asi Magweta vanguva yaanoti vane humbo hunoratidza kuti mapurisa emuno akatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge sangano remapurisa repasi rese reInterpol ranyorera kuZimbabwe Republic Police richida rubatsiro pakuongorora kuti mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica ainge aiswa mubhanga redrugs kuHungary yainge iri mari yei. Interpol yaifungidzira kuti paive nekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering, sezvo drugs isina basa rayaiita raizivikanwa kuti iwane mari yakawanda kudai. Mushure maizvozvo hurumende yakabva yamisa chibvumirano chedrugs neNatfarm. Svondo rapfuura mapurisa akabvunzurudza vakuru vakuru kuNatfarm, bazi rezveutano pamwe nebazi rezvemari, uye vazhinji vavo vanotarisirwa kupa humbowo kana kusungwa nekuda kwenyaya iyi. Vanguvaya vakabuda mumifananidzo yakawanda vaine mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa pamwe nevana vavaMnangagwa Sean naCollins. Mifananidzo iyi yakakonzera mitauro yakawanda musocial media, vamwe vachiti zvose zviri kuitwa navanguvaya vari kutsigirwa nemhuri yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanoita mabasa emaoko pamwe nekutengesa zvinhu mumigwagwa vanoti havana mari yekuti vanyorese zviri pamutemo kuitira kuti vatange kuita mabasa avo sekurudziro yakapiwa svondo rapera nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mabasa evanhu ava akanga avharwa pasi pemutemo weCovid-19 National Lockdown, asi vazhinji vavo vanoti havana mari yekunyoresa mabasa avo kuitira kuti vavhure zvakare sezviri kudiwa nehurumende. Blessing Zulu Studio 7 anotipanya iye.
Munyori mkuru msangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanoti zvimwe zviri kudiwa kuti vatange mabasa zviri kuvanetsa kunyangwe hazvo vatotanga havo kuchenesa nzvimbo dzavanoshandira.
Parikudiwa tax clearance certificate, asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate, nekuti mitengo yacho inenge ichidiwa kuti vanhu vakwanise kutora mapepa iwayo iri nechepamusoro, uye vanhu ava vanga vakavharirwa mudzimba, havana mari dzekuti vakwanise kutora zvinhu zvakaita seizvozvo pari zvino.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti makanzuro akawanda angorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwevanhu vasingabhadhare mitero, nekudaro vanoti vanotambira danho rehurumende rekuti vanhu ava vatenge marezinesi ekushanda.
Tero iyi inoumba guta ravo, ndayakuti kana vapedza kutengesera ipapo unodawo zvakare maservices eguta, unodawo kufamba murodhi yakanaka uchienda kumba kwako, unodawo kunwa mvura yakachena. Saka zvinhu izvozvo zvinodyidzana kuti tinge tichifambirana mberi hunge maparts acontributa to the functionality of the whole.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo vanozviitira mabasa avo emaoko ava ndivo vakabata upfumi hwenyika.
WeInternational Monetary Fund wakaburitsa magwaro anoratidzaiwo kuti Zimbabwe ndiyo nyika ine the third biggest informal economy in the world. Informal economy muZimbabwe inocontributa close to 60% ye gross domestic product kwa ntezi gazirwa jese zno gazirwa munyika. Makaono jagare gwaro re 2019 labor force and child labor survey rakaburiswa ne Zimstat ilo gorelino. Ruta orayiro kuti informal economy mu Zimbabwe ino employer wano anosika iwo 76%.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyadzi zveupfumi vamasimba kuchera avo vanoti
tinobatsira kuti vanhu vange vachikwanisa kuzvishandira vange vachikwanisa kuwanawo cheuviri zvosimudzirawo kutengwa kwezvinhu kwanga kwadzikira kunozoita kuti hurumende iwane mitero value added tax. Asi tinoonawo kuti mukudzoswa kwavari kuitwa vari kudzi vange vachiregister vobhadhira yavangati presumptive tax zvichira kuti hurumende yavakuda mari upfumi hwanga hwaakuratidza kuti kusavapo kwevanhu ava veinformal sector kwaatambudza upfumi. Pane ongororo yakaitwa makore mana mashanu akapera nereserve bank vachiona kuti informal sector yaitenderedza mari inokwanisa kudarika 7.6 billion pagore zvichireva kuti vakakosha zvikuru muupfumi hwenyika inei.
Muzvinafundo Gift Mugano imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology vanoti kunyangwe anozviitira mabasa emaoko ava vakakosha hurumende haina zvinobatika zvairi kuvabatsira nazvo.
Nyaya yetax inofanira kunzwisisika pazvinhu zviviri. Chekutanga, isusu vanhu veZimbabwe tinofanira kubhadhara tax kuti hurumende iwane kuenderera mberi. Chechipiri ndechekuti isusu tobhadhara tax tida kuziva kuti tiibhadhare tax yacho iri kutibatsirei. Saka chiri kuitika ndechekuti nguva zhinji hurumende haisi kunyatsa kubuda pachena oro kushandisa mari yevatiwa tax kuti ibatsirewo ava vari kubhadhara tax kuti vagone kubhadhara tax yakawanda.
Vamwe vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vanga vari kungoita wakiti na gonzo nemapurisa nemauto. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadi makadiko Studio 7 nevateereri vaya tinofara kusangana. Ini ndinoitwa Trimo Tsakamana, ndiri kuno kuSouth Africa, Mpumalanga. Tinotoyambuka takabata nyama yembudzi chaishuwa kuuraya mbudzi kumusha uku kuti chiite chiyambukiso kumakarwe muna Limpopo iri nhamo haseka akakunhamuse rugare iwe. Zano PF zvanoda kungotaura tinonzi chioro pati, haisi munhu mumwe chero. Munhu iye anotungamirira akafa inoshandisa imwe system yairi nayo internal mukati mayo. So hai pakaoma vanandaba ningi ndana tekere havaizomboraswa zvizvi ivo vari ivo vene vemusangano vari dzivayo hasatotauri zvedu ana mutodi pweredzi. So pakaoma wakomana chiitiko yechikuzano hakuna inonzi permanent friend, hakuna inonzi permanent enemy foot. Vanamwanzira vakangotadza kuita game plan iyoyo yavari kuda nezano vachangokungura nhende shure. Ingati nao wana V11 forms amwanzo rapaiti MDC is a political party. 2 years ago zuro uno onganidza vanhu oti haisi party futi. Ngasabvume kupusisa wakomana uyu mwanzoro akada kungofanana nemvura iya yemasave yemurwizi inoita ushamwari nehove zvigara vese nehove. Asi unotozoona kuti papa mvura iya yakuparticipata futi kubika same hove yaigara nayo uku kupoto kwa kupoto kumboko. So hatibvumi kubvumisa zvakadaro zvisingoshandiswa. Ndatenda hangu ngavarege kunoita marituals kuguva rumwe munhu. Iye munhu ari munhu wekwamoyo unoita marituals kuguva remunhu wekwadziva kwamulambo kubhoera. Ita sezvinonzi ameno ameno vachangira vakane ngozi yavakauraya. Saka kunoda kuitwa guva rinoitwa marituals nehama chete, kwete nemumwe munhu asiri hama yako nokuda kuita mapolitical gains. Tatenda ndoitwa Trimo Tsakamano, ndiri kuno kuSouth Africa, Mpumalanga. Tatenda.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira samba mbozha, zitumire ku studio7@vuanews.com. Muno kwaniso kunzwa na udzedu pa www.vuashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.